Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 December 2023. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yaZANU-PF yakaponda muzvare MoBlessing Ali. ZANU-PF inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya. Chirwere chemalaria choraya vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vanoti kuwanikwa kwaPius Jamba anova nhengo yaZANU-PF aine mhosva yokuponda nhengo yebato ravo MoBlessing Ali chidzidzo kune vanoda kuponda vamwe nezvematongerwo enyika kuti hazvina pundutso. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime gore rapera. Mutongi wedare reHigh Court Amai Esther Muremba vakati painge paine humbowo hwakasimba hwekurovera Jamba uye vakati vachamupa chirango chake musi wa3 zvita.
Isusu tinofunga kuti izvi zvinhu zvakanaka chose kuti uyo akaponda Blessing Ali abatwa nemhosva nematare dzemhosva dzenyika. Tinoti isusu ngazvirambe zvakadaro. Vazhinji vane mhosva idzodzo variko kumatare umu asiri kumatare umu asati vasungwa vanofanira kuti vabatwe vafese justice yenyika yeZimbabwe nekuyambirawo ruzhinji nerudzvendo renyika kuti nhau yekuponda vanhu nekurova vanhu ine murayiro. Ine mubayiro, mubayiro wacho ijere, mubayiro wacho kusungwa. Saka tinoramba tichiudza vanhu tichikurudzira vanhu ngavasiye nyaya dzemhirizhonga ndava chigumo chacho vachadzamara vava kumajere.
Tinoona kuti zvakatora nguva kuti Pius Jamba asungwe zvikatora zvenguva zvokuti kuti aendeswe kumatare awanikwa aine mhosva. Munoona kumbofunga here kuti kuda pamwe tavari kuchengetedzwa kuprotektwa nebato reZANU-PF?
Vanogona kuzama kumudzivirira kana kumuprotekta asi hazvina zvazvinobatsira. Dava mhosva ingozi. Unogona kuprotektwa mhosva hairovi. Ogona kuprotektwa, oprotektwa asi umwe musi unobatwa chete. Zvaitika kuna vaJamba vabatwa nhasi vabatwa nemurayiro wemutemo wenyika. Ndozvatiri kuramba tichitsunya vamwe vake dzeve kuti musauraya vanhu, musabvuma kuitiswa zvemhirizhonga nemapolitician. Ndava musi waunosungwa kana tingozi painokuwira uchange uri wega kumba kwako nemhuri yako.
Saka iko zvino takatarisa mberi munotarisira kuti zvifambe sei?
Tinotarisira kuti nyaya dzekusungwa kwevanhu vanouraya vanhu nevanorova vanhu nyaya dzematongerwo enyika vamwe vacho vakabuda pamavhidhiyo tichivaona vachida kuzama kuabdakta honorable Ngadziore wekuyouth akabatwa pavhidhiyo asati abatwa nevamwe vakauraya bhishopu Tapfuma Neymasai vari kungofamba mumastreets vanozikanwa. Ndo vatakutarisira kuti tiise pressure sebato nedzimwe nhengo dzinodzimirira dzemaNGOs tichimeka shuwa kuti vanhu ivavo vabatwa vaenda pasi pemutemo vatongwa mutongo unoenderana nemhosva dzavakapara.
Saka vamukwananzi, munoti kuvatsigiri vebato renyu pamusoro pekuwanikwa kwaPius Jamba ane mhosva?
Isusu tinoramba tichiti kuvatsigiri vedu vanofanira kuramba vakatsigira bato redu reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndava ibato riri pamutemo, harisi bato rakabhaniwa kana risingatendedzwi munyika. Ibato riri pamutemo, rinozikanwa, riri recognized, rakakwikwidza sarudzo rikatohwina. Saka haisi mhosva kusapota bato raunoda, kunyanyanyanya kusapota bato reCCC. Haisi mhosva, vari kuuraya vanhu vachabatwa chete, vari kubatwa, tiri kuzviona vari kubatwa. Mutemo unofanira kuti uteedzerwe, vanhu vadzivirirwe kubva mumhondi nezvigebengo zvinenge zvichishandisa politics kuda kupara mhosva.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa RCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7, asi vachipindura mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vanoti mutongo uyu unoratidzawo kuti havapindire pane zviri kuitika mumatare kana mukushanda kwemapurisa.
Isu sebato rezanupf tinofara tichinzwa kuti mhuri yekwaali yawana kuzvinyaradza mwoyo ichiona kutongwa kwemunhu anenge akabatwa nemhosva yekuponda hama yavo. Isu seZANU PF mutungamiri wedu vamunangagwa anogara vachitaura ivo kuti havatidi mhirizhonga, tinoda runyararo, tinoda kubatana semhuri yeZimbabwe. Ngatingotorai ichi chitiko sedzidziso kuti vakuru veopposition havanei neupenyu kwevanhu vanenge vapondwa, asi tavanongotsvaka kusvibisa zita renyika nokusvibisa mazita evamwe. Havanei nekuti pane mhuri dzinenge dzichirwadziwa, vanongoti ivo solong zvavo zvavanoda zvaita zvokuti vafambe kumapepa navo vachitaura mashoko akawanda wanda. Asi izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo, matare ari kuita basa ravo. Vanopara mhosva, hakuna munhu anonzi anopara mhosva achiswa kunyika yeZimbabwe. Izvi zvinobva zvaburisa pachena kuti hatina mashoko ekunyepa patinenge tichitaura, patinenge tichitaura kuti Zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kuremekedzwa kwemutemo.
Tichiri panyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice.
Uyu anonzi Pius Jumper uyu angane mhosva yakaita yokuuraya muBlessing Allen nokupamba. Ende zvinhu zvokuti dai mutongo wanga uya nepamwe taizokatyamadza, bhati zvaitika kudare rezimhosva izvi zvinhu zvatachingoexpecta, sezvo kuriko kunofanwa kuchitongwa nyaya idzi kuchizopawo mukana wokuti paoneke pavhenekwe dzimwe yatingati evidence yazoisa kuti azobatwa nemhosva.
Vazhinji vanga vachifunga kuti kuda pamwe vaPius Jumper vari kuprotektwa neZANU PF. Munoona sekuti mune chokwadi munyaya iyi takatarisa zvakabuda mudare nezuro?
Ndinoona sekuti vanhu vanenge vachitaura zvakadaro vanenge vanewo maonero avo nekuda kwokubatwa kwakaitwa nyaya iyi, especially kuinzwa kwakaitwa vajambo vacho kumatare dzimhosva. Pakatakutwa muBlessing Allen pakaita kunyunyuta, pakaita kuchema kubva kuhama nevamwe vakasiyana siyana kuti onai munhu anonzi Pius uyo apamba muBlessing Allen. Endi pakaita mazuva akati kuti haasina kusungwa, ende paakasungwa kwacho zvinhu zvacho zvasinganyatsokubuda zvakanaka kuti achatongwa here, haasi kutongwa here. Saka papasina transparency, saka vanhu vanonge vachitaurawo maonero avo yayo kuti kuda aiprotektwa neZANU PF vanenge vasina kuti rasikei zvamuchose. But chatakuona manje chaitizoitika kumatare dzimhosva kuita yatingati umbowo wanga uri pachena, uri pachekerere. Ende nezvimwewo zvakazoonekwawo zvikabudiswa nevachuchisi zvazoisa kuti vaPius Jumper vazobakwa pasina mhosva, zvichiiswa ene evidence yakaiva yapamberi pematare.
Vamasiye, kana makatarisa zvakaitika sezvamataura imimi kuti zvakatora nguva kuti asungwe, zvikatora zvenguva kuti apinzwe mumatare, kunonoka uku ndo zvinoitika nguva dzose here, kana kuti nyaya yavajamba yakasiyana nedzimwe nyaya dzatakaona?
Ya, nyaya yajamba yanga yakasiyana nekuti ivo vanga vari munhu ainzi angari munhu weZANU PF. And muBlessing Allen sezvatoziva anga ari memba yeCCC. Saka zvakaitika apa zvanga zviri zvatagara zvinguona zvokuti kana pachingoimvhovha nyaya inongoita senge iri kurerekera kumatongere zvematongero enyika, tinoona mapurisa achiita track yatingati kuda kunonotsa zvunhu. But izvi zvataona manje zvatagarawo futi tichiona ndezvokuti kana nyayawo yakasvika yakabatwawo zvakanaka kumatare neatingati maprosecutor, tinoona kuti inozobuda semabudira ataita. Saka kubatwa kwakaitwa nyaya iyi kubva kwokutanga nekuzosvika patasvika apa, ndoona senge zvinhu zvasingafanira kuchiona atingati justice delivery system yedu, nekuti inenge ichiaffecta atingati ma victims ema crimes ya akata semeta akata sema abductions ema victims ema political you know violence akata siya zvinova zvisinga pi confidence mu atingati judicial system yedu kana mu mapolisi edu kuti vanokwanisa kuprotecta munhu wese here muZimbabwe kana zvinhu zvakadai so zvaitika
isekretari norwira kodzeredze vanhu munotarisira chipanyaya iyi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko
panyaya iyi tichaona kuti bhozi nyaya iyi aiko zvino kwakuchienda kuno pachuru yatingadzi mamitigating nemaaggravating think maarguments zvinoreva kuti pachaita futi nguva ichapinda mudare paanenge achiitasawo kuti iyo nyaya iyi yakamboitika sei pane here zvimwe zvinhu zvinokwanisa kurerutsa here mutongo wavajambwa kana kuti usimbe but nemaitikira akaita nyaya ya more blessing early yokuti akabatwa akazoonekwa asina mutumbi yakakwana akachekwa izvinhu zvatinotarisira kuti kudadare rinogona kuita kutsamwa nazvo zvinhu zvakadaro ichizopawo futi mutongo wekuti kana pakazoitawo zvake anongada kuda kutora upenyu nematoro akaita vajambayo zvinova zviri zvinhu zvisingafaa kuchiitika saka muZimbabwe muchiri nei atinoti death penalty so pari zvino hatisiziva kuti vachijisi vachada kuisa here iyoyo kuti mutongo unzi uye uri death penalty kana vachaiswa mutongo wokuti vajambo vagare muchizarira kwenguva yakareba sereka but zvichangozouya kumberi uku tingotarisira kuti dare rinofanira kukachikamadzika kushamisiwa kana kutsamwa nezvakaitika izvi zvichizopawo mutongo wakasimba
gweta rinowirirwa kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotsigira mashoko akataurwa nomutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro ekuti varayiridzi vanoita zveuori vanofanirwa kutorerwa magwaro avo ebasa vandoro vakati bazi rezvedzidzo riri kuronga zvirango zvakawanda zvekushandisa pavadzidzisi vanoita zveuori mutungamiri weATUS vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti vave nemakore mazhinji vachikurudzira bazi rezvedzidzo kuti rirwise uori hwavari kuona mumahofisi ebazi iri
nyaya yecorruption inyaya yatagara tichiramba makore nemakore tichiti uori hwakashata hatihudi hatihudi huitwe chero nani zvake asi vovarayiridzi corruption dzavanoita dzinowanikwa paizvo vanenge vangori vanhu vane choko dzavo nezvishomashoma zvekushandisa zvisingatokwani zvavainazvo kumabasa corruption zhinji iri kuitika kumusoro ndokuri kugara kwabiwa mari asi pane nyaya yavataura inobata mwoyo yedu yeteacher professional council
ndeipi nyaya iyi vamasaraure
tinoona hurumende yatopinda mumodhi yekuti teacher professional council inoisirwa kupanicha maticha uye inenge ichitongoregererwa negovernment teacher professional council yatiri kuda isu yatiharamba tichipusha ichange ichiranwa nevarayiridzi vaipa muenzaniso wemalelaw society law society hairanwe nehurumende hairanwe nemaemployers inoranwa nemalawyer saka ndomaitiro atichange tichiita kuvarayiridzi mastandards iwayo ekuisa corruption tinoaisa zvechokwadi nekuti tinoiramba tine mamwe mastandards atinenge tichiisa akasanganisira kuti mari inopiwa tisha anonzi professional imari rate yepaawa mamastandards tinenge tichiseta as a council kuti hakuna murayiridzi achazoshanda achitambira mari iri less than mari yakati rate yepaawa sezvinongoitawo magweta avakapa semuenzaniso asi mukachizotarisa tichitawo maconditions ekuti kuti munhu professional teacher anotarisirwa kugara mumba yakaita sei anotarisirwa kunge achiwana zvikwanisiro zvakaita sei saka tichange teacher professional council hatisi kuzoirega ichiita chinhu chekushungurudza varayiridzi ichafanira kunge iri structure inotosimudzira raramo yevarayiridzi ichiita kuti vashande basa ravo zvakanaka asi maconditions avo akavanakirwa zvakare
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 vakafa nechirwere chemalaria munyika yose. Bazi iri rinoti pari zvino vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vakabatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti matunhu eManicaland neMashonaland Central ndiwo ane chirwere ichi kupfuura mamwe ose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga kuti tunze zvizhinji.
Vahwande, chandingataura ndechekuti malaria chirwere chakatekeshera muZimbabwe chinobata munzvimbo dzakati wandei dzakaita sekunana Mutoko, vana Murehwa, Masvingo, zvekuti tingatoti mamwe mabhuku anotiwo half yepopulation yemuZimbabwe inogara munzvimbo dzine malaria. Chandingataura ndechekuti inowanza kunyanya kuwanda nguva yekunaya kwemvura, sekwataa kuenda uku, nokuti mamosquitos anotransmita malaria ndo paanenge ari kuwanda. And inokonzeresa ndufu nekurwara kuvanhu vakati wandei, especially madzimai akazvitakura nevana.
Matara pamusoro penzvimbo dzinowanzoita malaria, nzvimbo idzi dzinenge dzakaita sedzipi? Chii chinenge chakaita chakasiyana munzvimbo dzakaita saidzi kunofarirwa nechirwere ichi?
Chinonyanya kukonzera kuti malaria iwande munzvimbo idzodzo inyaya yeclimate kana yematemperatures, uyezve nyaya yekutakashira kwemvura yokuti iyo mamosquitos akwanise kubereka achiwanda munzvimbo idzodzo. Saka ndo saka nzvimbo dzakaita sekunana Murehwa nana Mutoko dzichizowanda idzo malaria outbreaks.
Kana munhu abatwa nechirwere ichi, chii chatinoona paari?
Munhu anenge abata chirwere chemalaria avawande anoita masymptoms anosanganisira kupisa kwemuviri, kupisa nekutonhorwa kana tinoti machills, kwoita kubanda kwemusoro maheadaches, kwoita zveatinoti myalgias kana kuti kurwadziwa muviri wese mamuscles, nekungoshaya simba. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kusanganikwa nawo nemunhu ane malaria.
Kana munhu ane chirwere ichi ari kumba, ari kumusha, chavangaite chii kuti murwere asanyanyisa?
Chinonge chakudiwa wande kukurumidza kuonekwa kuzvipatara, kumakliniki, kuti paitwe investigation inosanganisira obviously kutora history yekunzwisisa kuti chatanga masymptoms akatanga rini, kwoitazve malaboratory test atinoti masmears kuti zvionekwe kuti imalaria here zvechokwadi, nokuti zvimwewo zvirwere zvinokwanisa kuita masymptoms akafanana naiwayo. Saka chinenge chichidiwa kukurumidza kuona vana chiremba nana mukoti, uyezve kukurumidza kuiswa pamushonga kana malaria yawanikwa.
Kana vanhu vari pamusha kana kuti kumusha kwavo, chavangaita chii kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi?
Chavangaita vahwande ndechekuti kana vaya vanonge vachifamba kunzvimbo dzakawanda malaria, vanenge vachifanira kutora yatinoti prophylaxis yekuzvidzivirira kubatwa kwemalaria. And izvi zvinosanganisira mishonga yavanokwanisa kutora ahead of time. Zvozoita zvekuti kana vava kunzvimbo idzodzo vanofanira kuramba vachitora prophylaxis iya, uyezve voita kuzvidzivirira kunosanganisira mamosquito net anenge akatritwa kuti vasaita mamosquito bites akawanda, uyezve kupfeka nhumbi dzinenge dzinokavha muviri wese kuminimiza kupararira kwechirwere. Chavangaita zvendezvekuti kana muri pari padzimba paya, vameke sure kuti hapaite mvura yakangozara around pamba ipapo, nokuti ndo zvinozoita kuti mamosquitos abereke ipapo. Saka vamwe vanoshandisa mainsecticide kuvaparadzira munzvimbo idzodzo dzinenge dzine mvura around the house.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga vari parunhare kunorth Carolina nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, pasi bhizi zvina bana vakumatananoka vande mamuka sei, mamuka sei. Ya iminyaya yangu iri pana vari kumachazuva nezuva vari kumachazuva nezuva ndichiti kodzero dzemadzimai ngapajekeswe ipapo. Kodzero dzemadzimai ya dziri kuwandisa ndichiti madzimai anobesa akupfukidza mwero mhiri zvengai mudzimba ichaperi. Anichatara ngusitorangu asi hurumende ngaipaone ipapo, ngaipaone kuzisinzi zvakabvira kutaurwa iyo gender based violence. Gender based violence iri kutowedzera because madzimai masimba ari kupuwa ari kupfurikidza, ari kupfurikidza mwari wekuti havachatoremekedzi kuzoti pane munhu wezomurume zvitenge murume uchiro chisina basa. Saka anoda kubatsirwa ipapo madzimai.
Gadi mwadi kuti studio safe nayo isusu tiri nani hana yevana iyi yakaoma nayo vanasikana muzimbabwe hapana bachi zvekumbozi kudii kunyange iyo mishamwari yemwanasikana kushanda kwaro basa rachina hatina chatiri kumboona nekuti vanhu vemuzimbabwe vanongonyarara vakadzi vari kutoshungurudzwa zvakanyanya vanasikana vachishungurudzwa zvakanyanya vasingaende kuchikoro asi pasina chambomuka pasina chabatsira vanasisi vangu kumusha kwari kushungurudzwa munesu mevanhukadzi asi hapana chiri kumboitika ba hapana kana ari kumbovabatsira vari kutongoshungurudzwa zvakadaro zvakaoma kani vanhu vanotyira upenyu hwavo zvakanyanya kutotya kuti kana tikada kudaiso baba wepa next door anozotidaiso zvakaoma.
Mangwanani akanaka pa studio 7 vanangoma Jonga, vanangoma Wande, vanangoma Blessing, vanangoma Zininga, vana Sisi Mavi. Ndokumbirawo mundibvunzirewo kuti ko ICC ichiriko here? Ko kana iriko vari kunyarirei? Tatenda angu.
Pa studio 7 maswera sei maswera sei ndingafara kana mukandiburitsirawo audio yangu. Muri kutaura namulambo paJoburg paFree State ndopandi. Ndoda kutaura pamusana pemurume anonzi Simba Mavaso. Uyo murume uyo zvanotaura hazvina kana musoro zvekuti kwanzi kana ukange watuka purezidhendi kana ukange watora zvinhu zviri against purezidhendi mutemo unoita kuti usungwe. Koiwo vanhu vezanupf zvivarivo vasingasungwi kuchingosungwa vecc chete chete nevamwe vemapato vanopikisa. Zvinoreva izvo here kuti ndiyo demokrasi? Nekuti demokrasi inoti chero munhu ari free kutaura zvanoda, freedom of expression iriko, munhu ari free kutaura zvanoda kana achinge achiona mutungamiriri wenyika asingatomi nyika zvakanaka. Vanhu vanotaura zvavanoda vachishoropodza. Saka ivo vakuti kwanzi vanhu ngavasungwe kana vachishoropodza mutungamiriri wenyika. Haisiri iyo demokrasi iyoyo. Vasimba Mavaza avo vanoda kurapwa. Ndiona sekuti njere dzavo hadzitori zvakanaka. Pane zvavakadyiswa nezanupf. Ndatenda nemulambo paFree State paJoburg.
Makadi zvenyu vaJonga kandemiri. Inini ndinoona sekuti kugara kwaJobo Scala mujere zanupf yayo ndiwo mabasa ayo ekuda kudzvanyirira vanhu nekubata vanhu kunge nhapwa because munhu wese ane kodzero yekubvisa chibatiso vamwe vachipiwa mabheu vachibuda but iyo vanongorambirwa nekuti vanoziva kuti vada kuvashungurudza chete ndonyaya ingoripo bosi vane vachiziva kuti vanenge vane maonero avo vanenge vachiona kuti hurumende iri paisi kutonga zvakanaka saka muchiona vachingoita zveutsinyesa nopiefu yagara ndo mabasa ayo ende haimborege utsinye kusadzamara ichinge yapedza zvainoda ichishungurudza vanhu nekuponda vanhu ichipamba vanhu ichiita zvainoda nemabasa ezani yayo totenda zvo
makadiko makadiko mhuri yezimbabwe tinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muzanu pf chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yaakuitwa zvavanoda vana munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye yakadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa ano utsinye nekabhineti yake yose makadiko makadiko mhuri yezimbabwe tinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muzanu pf chandingokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yaakuitwa zvavanoda vana munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye yakadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa ano utsinye nekabhineti yake yose
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura makumi mana nevanomwe kana kuti 47 vakafa zvichitevera mafashanyo emvura akaitika mushure mekunaya kwemvura zhinji munzvimbo yemanyara kumaodzanyemba kwetanzania mvura zhinji yakanaya ichikonzerwa neEl Nino yakauraya mazana nemazana evanhu mukenya nomusomalia masvondo atangopfuura vanonunura vari panjodzi muindonesia vanoti vakawana vanhu gumi nemumwe vakafa zvichitevera kututuma kwakaita gomo remarapi kana kuti volcano munyika yeindonesia mutauriri wehurumende anoti vanhu vatatu vakararama njodzi iyi vakawanikwa vari padyo nemitumbi yevamwe vavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yezanu pf yakaponda muzvare moblessing ali zanu pf inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko macris gande nenhau dzeisindepele